mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuti musi wechipiri 5 December 2023 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rotambira kubatwa nemhosva kwenhengo yaZANU-PF yakaponda muzvare MoBlessing Ali. ZANU-PF inoti mutongo uyu unoratidza kuti haipindire mukutongwa kwenyaya. Chirwere chemalaria choraya vanhu vakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vanoti kuwanikwa kwaPius Jamba anova nhengo yaZANU-PF aine mhosva yokuponda nhengo yebato ravo MoBlessing Ali chidzidzo kune vanoda kuponda vamwe nezvematongerwo enyika kuti hazvina pundutso. Muzvare Ali vakapondwa kunyatsime gore rapera. Mutongi wedare reHigh Court Amai Esther Muremba vakati painge paine humbowo hwakasimba hwekurovera Jamba uye vakati vachamupa chirango chake musi wa30 zvita.
Isusu tinofunga kuti izvi zvinhu zvakanaka chose kuti uyo akaponda Blessing Ali abatwa nemhosva nematare edzimhosva dzenyika. Tinoti isusu ngazvirape zvakadaro. Vazhinji vane mhosva idzodzo variko kumataramo asiri kumataramo vasati vasungwa vanofanira kuti vabatwe vafese justice yenyika yeZimbabwe nekuyambirawo ruzhinji nerudzvendi renyika kuti nhau yekuponda vanhu nekurova vanhu ine murayiro ine mubayiro. Mubayiro wacho ijere, mubayiro wacho kusutungwa. Saka tinoramba tichiudza vanhu tichikurudzira vanhu ngavasiye nyaya dzemhirizhonga ngavachigumo chacho vachadzamara vava kumajere.
Tinoona kuti zvakatora nguva kuti Pius Jamba asungwe, zvikatora zvenguva zvokuti kuti aendeswe kumatare awanikwa aine mhosva. Muna kumbofunga here kuti kuda pamwe tavati kuchengetedzwa kuprotektwa nebato reZANU-PF?
Vanogona kuzama kumudzivirira kana kumuprotekta sazvinazvo zvinobatsira. Dava mhosva ingozi, unogona kuprotektwa mhosva hairovi. Ogona kuprotektwa, woprotektwa semwe musi unobatwa chete. Zvaitika kuna vaJamba vabatwa nhasi vabatwa nemurayiro wemutemo wenyika. Ndozvatikuramba tichitsunya vamwe vavachedzere kuti musauraya vanhu, musabvuma kuitisa zvemhirizhonga nemapolitisheni. Ndava musi waunosungwa kana kuti ngozi painokuwira uchange uri wega kumba kwako nemhuri yako.
Saka iko zvino takatarisa mberi, munotarisira kuti zvifambisei?
Tinotarisira kuti tadze kusungwa kwevanhu vanouraya vanhu nevanorova vanhu nyaya dzematongerwo enyika. Vamwe vacho vakabuda pamavhidhiyo tichivaona vachida kuzama kuabdakta honorable Ngadziore wekuyouth akabatwa pavhidhiyo asati abatwa, nevamwe vakauraya bhishopu Tapfuma Nei Masai vari kungofamba mumastreets vanozikanwa. Ndovataa kutarisira kuti tiise pressure sebato dzimwe nhengo dzinodzimirira dzemaNGOs tichimeka shuwa kuti vanhu ivavo vabatwa vaenda pasi pemutemo vatongwa mutongo unoenderana nemhosva dzavakapara.
Saka vamukananzi, munoti kuvatsigiri vebato renyu pamusoro pekuwanikwa kwaPius Jamba ane mhosva?
Isusu tinoramba tichiti kuvatsigiri vedu vanofanira kuramba vakatsigira bato redu reCCC rinotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa. Ndava ibato riri pamutemo, harisi bato rakabhaniwa kana risingatendedzwi munyika. Ibato riri pamutemo, rinozikanwa, riri recognized, rakakwikwidza sarudzo rikatowina. Saka haisi mhosva kusapota bato raunoda, kunyanyanyanya kusapota bato reCCC. Haisi mhosva, vari kuuraya vanhu vachabatwa chete, vari kubatwa, tiri kuzoona vari kubatwa. Mutemo unofanira kuti uteedzerwe, vanhu vadzivirirwe kubva mumhondi nezvigebengo zvinenge zvishandisa politics kuda kupara mhosva.
Avo vanga vari mutauriro webato rinopikisa RCCC vaprimes mukwananzi vari parunhare nestudio 7 asi vachipindura mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu pf vafarai marapira vanoti mutongo uyu unoratidzawo kuti havapindire pane zviri kuitika mumatare kana mukushanda kwemapurisa.
Isu sebato rezanu pf tinofara tichinzwa kuti mhuri yekwaali ya wana kuzvinyaradza mwoyo ichiona kutongwa kwemunhu akabatwa nemhosva yekuponda hama yavo. Isu sezanu pf mutungamiri wedu vamunangagwa vanogara vachitaura ivo kuti hatidi mhirizhonga, tinoda runyararo, tinoda kubatana semhuri yezimbabwe. Ngatingotorai chitiko sedzidziso kuti vakuru veopposition havanei neupenyu kwevanhu vanenge vapondwa, asi tavanongotsvaka kusvibisa zita renyika nekusvibisa mazita evamwe. Havanei nekuti pane mhuri dzinenge dzichirwadziwa, vanongoti ivo solong zvavo zvavanoda zvaita zvokuti vafambe kumapepanhau vachitaura mashoko akawanda wanda, asi izvo zvinoratidza kuti mapurisa ari kuita basa ravo, matare ari kuita basa ravo. Vanopara mhosva, hakuna munhu anonzi anopara mhosva achiiswa kunyika yezimbabwe. Izvi zvinobva zvaburisa pachena kuti hatina mashoko ekunyaya patinenge tichitaura, patinenge tichitaura kuti zimbabwe inyika ine kuzvitonga kuzere, ine kuremekedzwa kwemutemo.
Tichiri panyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masie vanoshanda nesangano reall hands on justice.
Uyu anonzi Pius Chapa uyu angane mhosva yakaita yokuuraya muplesing ale nekupamba, ende zvinhu zvokuti dai mutongo wanga uya nepamwe taizokashamadza, but zvaitika kudare rezimhosva izvi zvinhu zvatachingoexpecta sezvo kuriko kunofanwa kuchitongwa nyaya idzi kuchizopowo mukana wokuti paonekwe pavhenekwe dzimwe yatingati evidence yazoisa kuti azobatwa nemhosva.
Vazhinji vanga vachifunga kuti kuda pamwe vapaisi jamba vari kuprotektwa nezanu pf. Munoona sekuti mune chokwadi munyaya iyi takatarisa zvakabuda mudare nezuro?
Ndinoona sekuti vanhu vanenge vachitaura zvakadaro vanenge vanewo maonero avo nekuda kwokubatwa kwakaitwa nyaya iyi, especially kuinzwa kwakaitwa vajamba vacho kumatare dzimhosva. Pakaabdaktwa moplacing ali pakaita kunyunyuta, pakaita kuchema, kupa kuhama nevamwe vakasiyana siyana kuti onai munhu anonzi Pius uyo apamba moplacing ali, ende pakaita mazuva akati kuti haasina kusungwa, ende paakasungwa kwacho zvinhu zvacho zvasinganyatsokubuda zvakanaka kuti achatongwa here haasi kutongwa here. Saka papasina transparency, saka vanhu vanenge vachitaurawo maonero avo yayo kuti kuda aiprotektwa nezanu pf vanenge vasina kuti rasikei zvamuchose. But chatakuona manje chaitizoitika kumatare dzimhosva kuita yatingati umbowo wanga uri pachena uri pajekerere, ende nezvimwewo zvakazoonekwawo zvikabudiswa nevajuchisi zvazoisa kuti vapaya zvichamba vazobahwa pasina mhosva zvichiiswa ene evidence yake yaiva pamberi pematare.
Vamasiye, kana makatarisa zvakaitika sezvamataura inini kuti zvakatora nguva kuti asungwe, zvikatora zvenguva kuti apinzwe mumatare, kunonoka uku ndo zvinoitika nguva dzose here, kana kuti nyaya yavajamba yakasiyana nedzimwe nyaya dzatakaona?
Nyaya yajamba yange yakasiyana nekuti ivo vanga vari munhu ainzi anga ari munhu wezanu pf, and more blessing ali sezvatoziva anga ari member yeTCCC. Saka zvakaitika apa zvanga zviri zvatagara zvikuona zvokuti kana pachingoevhovha nyaya inongoita senge iri kurerekera kumatungire zvematongero enyika, tinoona mapurisa achiita track yatingati kuda kunonotsa zvunhu. But izvi zvataona manje zvatagarawo futi tichiona nezvokuti kana nyayawo yakasvika yakabatwawo zvakanaka kumatare neatingati maprosecutor, tinoona kuti inozobuda semabudira ataita ini. Saka kubatwa kwakaitwa nyaya iyi kubva kwokutanga nekuzosvika patasvika apa, ndoona senge zvinhu zvasingafanwa kuchiona yatingati justice delivery system yedu, nekuti inenge ichiaffecta atingati mavictims emacrimes yaya akaita semeta akaita sema abductions ema victims ema political you know violence akaita sia zvinova zvisinga pi confidence mu yatinga tichudisa system yedu kana mu mapolisi edu kuti vanokwanisa kuprotecta munhu wese here muZimbabwe kana zvinhu zvakadai sezvaitika
sekretari norwira kodzeredze vanhu munotarisira chipanyaya iyi takatarisa mberi kwatiri kuenda uko
panyaya iyi tichaona kuti bozi nyaya iyi iko zvinova kwaya kuchienda kwakuchienda kuneo pacho yatingadzi mamitigating nema aggravating think ma arguments zvinoreva kuti pachaita futi nguva ichapinda mudare pavanenge vachiita sowo kuti iyo nyaya yakamboitika sei pane here zvimwe zvinhu zvinokwanisa kurerutsa here mutongo wavajambwa kana kuti usimbe but nemaitikiro akaita nyaya ya more blessing early yokuti akabatwa akazoonekwa asina mutumbi yakakwana akachekwa-chekwa zvinhu zvatinotarisira kuti kudadare rinogona kuita kutsamwa nazvo zvinhu zvakadaro ichizopawo futi mutongo wekuti kana pakazoitawo zvake anongada kuda kutora upenyu nematoriro akaita vajambayo zvinova zviri zvinhu zvisingafausiitika saka muZimbabwe muchiri ne yatinoti death penalty so pari zvino hatisizva kuti vachijisi vachada kuisa here iyoyo kuti mutongo uyu unzi uye uri death penalty kana vachaiswa mutongo wekuti vajambo vagare muchizarira kwenguva yakareba sereke but zvichangozouya kumberi uku tingotarisira kuti dare rinofa kukachikamadzika kushamisiwa kana kutsamwa nezvakaitika izvi zvichizopawo mutongo wakasimba
gweta rino rakodzero dzevanhu vakenneth masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 rimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe rinoti rinotsigira mashoko akataurwa nomutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro ekuti varayiridzi vanoita zveuori vanofanirwa kutorerwa magwaro avo ebasa vandoro vakati bazi rezvedzidzo riri kuronga zvirango zvakawanda zvokushandisa pavadzidzisi vanoita zveuori mutungamiri weatus vaobert masaraure vaudza studio 7 kuti vari nemakore mazhinji vachikurudzira bazi rezvedzidzo kuti rirwise uori hwavari kuona mumahofisi ebazi iri
nyaya yecorruption inyaya yatagara tichiramba makore nemakore tichiti uori hwakashata hatihudi hatihudi huitwe chero ndani zvake asiwo varayiridzi corruption dzavanoita dzinowanikwa paizvo vanenge vangori vanhu vane choko dzavo nezvishomashoma zvekushandisa zvisingatokwani zvavainazvo kumabasa corruption zhinji iri kuitika kumusoro ndokuri kugara kwabiwa mari asi pane nyaya yavataura inobata mwoyo yedu yeteacher professional council
ndeipi nyaya iyi vamasaraure
tinoona hurumende yatopinda mumodhi yekuti teacher professional council inoisirwa kupanicha maticha uye inenge ichitongoregulerwa negovernment teacher professional council yatiri kuda isu yatichiramba tichipusha ichange ichiranwa nevarayiridzi vaipa muenzaniso wemalaw society law society hairanwe nehurumende hairanwe nemaemployers inoranwa nemalawyer saka ndo maitiro atichange tichiita kuvarayiridzi mastandards iwayo yekuisa corruption tinoaisa zvechokwadi nekuti tinoiramba tine mamwe mastandards atinenge tichiisa akasanganisira kuti mari inopiwa ticha anonzi professional imari rate yepaawa pamastandards tinenge tichiseta kuthe council kuti hakuna murayiridzi achazoshanda achitambira mari iri less than mari yakati rate yepaawa sezvinongoitawo magweta avakapa semuenzaniso asi mukachizotarisa tichitawo maconditions ekuti kuti munhu professional teacher anotarisirwa kugara mumba yake yakaita sei anotarisirwa kunge achiwana zvikwanisiro zvakaita sei saka tichange teacher professional council hatisi kuzoirega ichiita chinhu chekushungurudza varayiridzi ichafanirwa kunge iri structure inotosimudzira raramo yevarayiridzi ichiita kuti vashande basa ravo zvakanaka asi maconditions avo akavanakirwa zvakare
mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 Bazi rezo utano rinoti vanhu mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250 vakafa nechirwere chemalaria munyika yose. Bazi iri rinoti pari zvino vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mashanu kana kuti 150,000 vakabatwa nechirwere ichi. Hurumende inoti matunhu eManicaland neMashonaland Central ndiwo ane chirwere ichi kupfuura mamwe ose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano vari chiremba Dr. Simpiso Ranga kuti tunze zvizhinji.
Vahwande chandingataura ndechekuti malaria chirwere chakatekeshera muZimbabwe chinobata munzvimbo dzakati wandei dzakaita sekunana Mutoko, vana Murehwa, Masvingo, zvekuti tingatoti mamwe mabhuku anotiwo half ye population yemuZimbabwe inogara munzvimbo dzine malaria. Chandingataura ndechekuti inowanza kunyanya kuwanda nguva yekunaya kwemvura, sekwataa kuenda uku, nokuti mamosquitos anotransmita malaria ndo paanenge ari kuwanda. And inokonzeresa ndufu nekurwara kuvanhu vakati wandei, especially madzimai akazvitakura nevana.
Matala pamusoro penzvimbo dzinowanzoita malaria, nzvimbo idzi dzinenge dzakaita sedzipi? Chii chinenge chakaita chakasiyana munzvimbo dzakaita saidzi kunofarirwa nechirwere ichi?
Chinonyanya kukonzera kuti malaria iwande munzvimbo idzodzo inyaya yeclimate kana yematemperatures, uye zvenyaya yekutakashira kwemvura yokuti iyo mamosquitos akwanise kubereka achiwanda munzvimbo idzodzo. Saka nzvimbo dzakaita sekunana Murehwa nana Mutoko dzichizowanda idzo malaria outbreaks.
Kana munhu abatwa nechirwere ichi, chii chatinoona paari?
Munhu anenge abata chirwere chemalaria avawande anoita masymptoms anosanganisira kupisa kwemuviri, kupisa nekutonhorwa kana tinoti machios, kwoita kubanda kwemusoro maheadaches, kwoita zveyatinoti myalgias kana kuti kurwadziwa muviri wese mamuscles, nekungoshaya simba. Ndo mamwe masymptoms anokwanisa kusanganikwa nawo nemunhu ane malaria.
Kana munhu ane chirwere ichi ari kumba, ari kumusha, chavanga chechii kuti murwere asanyanyisa?
Chinovange chava kudiwa wande kukurumidza kuonekwa kuzvipatara, kumakliniki, kuti paitwe investigation inosanganisira obviously kutora history yekunzwisisa kuti chatanga masymptoms akatanga rini, kwoitazve malaboratory tests atinoti masmears kuti zvionekwe kuti imalaria here zvechokwadi, nokuti zvimwewo zvirwere zvinokwanisa kuita masymptoms akafanana naiwayo. Saka chinenge chichidiwa kukurumidza kuona vana chiremba nana mukoti, uyezve kukurumidza kuiswa pamushonga kana malaria yawanikwa.
Kana vanhu vari pamusha kana kuti kumusha kwavo, chavangaita chii kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi?
Chavangaita vahwande ndechekuti kana vaya vanonge vachifamba kunzvimbo dzakawanda malaria, vanenge vachifanira kutora yatinoti prophylaxis yekuzvidzivirira kubatwa kwemalaria. And izvi zvinosanganisira mishonga yavanokwanisa kutora ahead of time. Zvozoita zvekuti kana vava kunzvimbo idzodzo vanofanira kuramba vachitora prophylaxis iya, uyezve voita kuzvidzivirira kunosanganisira mamosquito net anenge akatritwa kuti vasaita mamosquito bites akawanda, uyezve kupfeka nhumbi dzinenge dzinokavha muviri wese kuminimiza kupararira kwechirwere. Chavangaitazve ndezvekuti kana muri pari padzimba paya, vameke shuwa kuti hapaite mvura yakangozara around pamba ipapo, nokuti ndo zvinozoita kuti mamosquitos abereke ipapo. Saka vamwe vanoshandisa mainsecticide kuvaparadzira munzvimbo idzodzo dzinenge dzine mvura around the house.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simpiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani, pasi dzese nabala kumatana unokawande mukasei mamukasei. Ya imi yangu iri pano ari kumacha zuva nezuva ari kumacha zuva nezuva kuti kodzero dzemadzimai ngapajekeswe ipapo. Kodzero dzemadzimai ya dziri kuwandisa, madzimai anobasa avhurikidza mwero dziri zvenga yemudzimba ichaperi. Mizhanga yemudzimba haichaperi. Handichatora ngusiti rangu asi hurumende ngaipaone ipapo, ngaipaone. Kuzisinzi zvakabvira kutaurwa iyo gender based violence, gender based violence iri kutowedzera. Bhozi madzimai masimba ari kupuwa ari kupfurikidza, ari kupfurikidza mwari wekuti haachatoremekedzi kuzoti pane munhu unozi murume. Zvitenge murume uchiro chisina basa, saka vanoda kubatsirwa ipapo madzimai.
Gadi mwadi kuti studio sefi naiwa isusu tiri nani ana yevana iyi yakaoma nayo vanasikana muzimbabwe hapana bachi zvekumvesi kudii kunyange iyo shamwari yemwanasikana iyi kushanda kwaro basa rachina hatina chatiri kumboona nekuti vanhu vemuzimbabwe vanongonyarara vakadzi vari kutoshungurudzwa zvakanyanya vanasikana zvichishungurudzwa zvakanyanya asinoende kuzvikoro asi pasina chambomuka pasina chabatsira vanasisa vangu kumusha kwari kushungurudzwa munesu mevanhukadzi asi hapana chiri kumboitikaba hapana kana ari kumbovabatsira vari kutongoshungurudzwa zvakadaro zvakaoma kani vanhu vanotyira upenyu hwavo zvakanyanya kutotya kuti kana tikada kudai so baba wepanext dhoo anozotidai so zvakaoma.
Mangwanani akanaka pastudio 7 vanangoma Jonga, vanangoma Wandi, vanangoma Blessing, vanangoma Zininga, vana Sisi Mavi. Ndokumbirawo mundibvunzirewo kuti ko ICC ichiriko here? Ko kana iriko vari kunyarirei? Tatenda hangu.
Pa studio 7 maswera sei ndikafara kana mukandiburitsirawo audio yangu muri kutaura namulambo paJoburg paFree State ndopandi ndinotaura pamusana pemurume anonzi Simba Mavasa uyo murume uyo zvandaura hazvina kana musoro zvekuti kwanzi kana ukange watuka purezidendi kana ukange watora zvinhu zviri against purezidendi mutemo unoita kuti usungwe. Koivo vanhu vezanupf zvivarivo vasingasungwi vaikuchingosungwa vecc chete chete nevamwe vemapato anopikisa. Zvinoreva izvo here kuti ndio demokrasi? Nekuti demokrasi inoti chero munhu ari free kutaura zvanoda, freedom of expression iriko, munhu ari free kutaura zvanoda. Kana achinga achiona mutungamiriri wenyika asingatomi nyika zvakanaka, vanhu vanotaura zvavanoda vachishoropodza. Saka ivo vava kuti kwanzi vanhu ngavasungwe kana vachishoropodza mutungamiriri wenyika, haisiri iyo demokrasi iyoyo. Vasimba Mavasa avo vanoda kurapwa, tiona sekuti njere dzavo hadzitori zvakanaka. Pane zvavakadyiswa nezanupf tatenda nemulambo paFree State paJoburg.
Makadi zvenyu vaJonga kandemiri. Inini ndinoona sekuti kugara kwaJogo Scala mujere zanupf ndiwo mabasa ayo ekuda kudzvanyirira vanhu nekubata vanhu kunge nhapwa, because munhu wese ka ane kodzero kubvisa chibatiso vamwe vachipiwa mabheo vachibuda bati iyo vanongorambirwa nekuti vanoziva kuti vada kuvashungurudza chete ndonyaya ingoripo bhosi vane vachiziva kuti iyoyo vanenge vane maomo maonero avo vanenge vachiona kuti hurumende iripo haisi kutona zvakanaka saka muchiona vachingoita zveutsinyeza nopiefu yagara ndo mabasa ayo ende haimborege utsinye kusizadzamara ichinge yapedza zvainoda ichishungurudza vanhu nekuponda vanhu ichipamba vanhu ichiita zvainoda nemabasa ezani yayo totenda zvavo
makadiko makadiko mhuri yezimbabwe ndinoda kutenda zvikuru drama riri kuitwa muzanu pf chandingokumbira vanhu vezimbabwe ndechekuti mauto edu ngatimirei nawo mauto edu isusu ezimbabwe pamberi neni mauto simbi dzesando dzenyu mauto rambai makadzvanya nyika yakuitwa zvavanoda vanamunangagwa neshamwari dzake chiwenga takambomutaurira chiwenga usaita izvi usaita izvi iko zvino izvi manje akuitwa bhora manje chiwenga kana akazhamba musiye akadaro mauto rambai makadzvanya rambai makadzvanya rambai makadzvanyisa munangagwa ano utsinye nekabhineti yake yose makadiko makadiko mhuri yezimbabwe ndinoda kutenda zvikuru drama riri kuitwa muzanu pf chandingokumbira vanhu vezimbabwe ndechekuti mauto edu ngatimirei nawo mauto edu isusu ezimbabwe pamberi neni mauto simbi dzesando dzenyu mauto rambai makadzvanya nyika yakuitwa zvavanoda vanamunangagwa neshamwari dzake chiwenga takambomutaurira chiwenga usaita izvi usaita izvi iko zvino izvi manje akuitwa bhora manje chiwenga kana akazhamba musiye akadaro mauto rambai makadzvanya rambai makadzvanya rambai makadzvanyisa munangagwa ano utsinye nekabhineti yake yose
iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vanopfuura makumi mana nevanomwe kana kuti 47 vakafa zvichitevera mafashanyi emvura akaitika mushure mekunaya kwemvura zhinji munzvimbo yemanyara kumaodzanyemba kwetanzania mvura zhinji yakanaya ichikonzerwa neEl Nino yakauraya mazana nemazana evanhu mukenya nomusomalia masvondo atangopfuura vanonunura vari panjodzi muindonesia vanoti vakawana vanhu gumi nemumwe vakafa zvichitevera kututuma kwakaita gomo remarapi kana kuti volcano munyika yeindonesia mutauriri wehurumende anoti vanhu vatatu vakararama njodzi iyi vakawanikwa vari padyo nemitumbi yevamwe vavo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato rinopikisa recitizens coalition for change rotambira kubatwa nemhosva kwenhengo yezanu pf yakaponda muzvare moblessing ali zanu pf inoti mutongo uyu unoratidza kuti haipindire mukutongwa kwenyaya chirwere chemalaria chouraya vanhu vakawanda munyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri maoko macris gande nenhau dzeisindepele